zvina kumira zvakanaka muzvikoro zvikuru sei mumaboarding school. Vana vezvikoro hatisakwani kutenga chikafu nokuti zvinhu zvakazodzokonoka zvodhura, mari ichishayawo simba. Saka maboarding schools akawanda, vana vari kunonga suke nomuromo, vari kurara nenzara, vachisera nenzara. Saka zvinhu zvashungurudza vana vakawanda vavo vanonyora mazamanishini.
Saka moita sei nevana?
Pane matanho atorwa kuona kuti maboarding schools angadini. Matanho ariko mairi. Chekutanga ndechekuti vazhinji vari kuti vabereki dai vakwanisa vaita inonzi supplemental budget vawedzere dzimwe mari dzokubhadhara, asiwo vabereki vacho havana kuwanawana mari iyo nokuti hurumende haina kuwedzerawo. Dzamakambani hapana wakawedzera mari dzinotambirwa navabereki avo vanotoyaurawo nhamowo nokutiwo mari dzavo hadzichatengi. Imwe ishu yasajestwa ndeyekuti zvinofanane kuti zvikoro zvikurumidza hazvo kuvhara. Zvavhara kosara nevana vari kunyora chete reolevhu nealeve, asi zvekare izvo zvinopa kuti even ivo vanenge vasara mari yacho inobhesi yekuti vazopedza kotero vachinyora, nokuti mari hamusina muzvikoro. Maboarding school ari kuyauka, vabereki havana mari. Saka zviri kuhurumende kuti ione kuti zvingaita sei kuti vana vapedze kotero iyi.
Hurumende iri kuzviona here izvi kuti vana vari kushaya zvekudya pamaboarding?
Hurumende yatidewo kuti haina hanya, kunyange ikaona haina hanya, haina tsitsi nevana vechikoro. Inotoona sekuti zvematengerwo enyika ndo zviri nani, vanenge vachita kuti zvinhu zviri, vanoda kupa impression yekuti zvinhu zviri kuimprova muzimbabwe. Asi vakuru vezvikoro vanyora kuministry yeeducation vachivaudza kuti vari kufesa nedambudziko rokufidha vana vari mumaboarding.
Vakuru vezvikoro vakanyora tsamba iyi, pane mhinduro yavati vawana here kubva kuhurumende?
Hapana mhinduro yawanikwa kubva kuhurumende. Vanongoudzwa vebhali nomuromo kuti dai madana vabereki vakona kuti vaita mudeme mudeme, asi vabereki vachina mari yacho vanoinonga kupi? Weekend ino nenext week vabereki vakawanda vadamwa kuzvikoro kuti vazotaurirana navakuru vezvikoro kuti chii chingaita kuti vana vapedze kotoro. Asi ndinoona zvakaomera vabereki, zvakaomera vezvikoro.
Ko vabereki vangaite chinyi panyaya iyi?
Vabereki hapana zvavangaita, nokuti munhu wese ari kutozvambawo. Vabereki vachisoro kumusana nepadumbwa. Vabereki vanodawo kuti hurumende vatoo mari inokosha. Hurumende ndiyo ine social contract nawa, ndiyo inofana kuona kuti yawana solution yekuti mari ingawanikwa sei, chikafu chingawanikwa sei muzvikoro. Dai zvaitobvirawo kana kutopawo maboarding school chikafu zvingava nani. Zvakune madonors anouyawo nechikafu mamwe,